Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 5 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masangano ari mubatanidzwa wenera anosimbaradza hondo yavo yekuti zeki ivandudzwe vachiti iripo ndevanhu vanotsigira ZANU-PF.
Hurumende unoudza komiti yeseneti inoona nezvekodzero dzevanhu kuti vaitaidza mara havasi munhapwa kunze kwenyika asi kuti munhu akangotsakatika.
Vagere kunze kwenyika vokurudzirwa kuziva kwavakabva kuitira kuti munyika muve nebudiriro.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapato anopikisa aungana zvakare muHarare nhasi achisimbaradza nyaya yekuti sangano rinoona nezvekufambiswa kwesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC revandudzwe pamberi pesarudzo achiti ave kuita gadziro rekuratidzira mumigwagwa. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapato anopikisa ari kushanda ari pasi peboka riri kuzvidaidza kuti National Election Reforms Agenda kana kuti NERA aungana panzvimbo yaari kudaidza kuti Freedom Square muHarare nhasi, apo asimbisa nyaya yekupinda mumigwagwa achiratidzira kusafara nekutadza kufambisa basa kwaanoti kuri kuitwa nekomishen inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Mumwe ataura pamusangano uyu uye vari munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vaudza vanhu vauya pamusangano uyu kuti vabvumira nhasi mapato ari munera kuti vachapinda mumigwagwa munguva pfupi iri kutevera, zvisinei kuti hurumende inoda here kana kuti kwete. Vachiti zvose zvinoita kuti sarudzo dzemunyika dzisafambe zvakanaka zvinofanira kugadziriswa sarudzo dzemuna 2018 dzisati dzaitwa. Mashoko avamonzora aya anotevera kurambidzwa nemapurisa kwakaitwa NERA kuita musangano waitwa nhasi uyu muAfrica Unity Square vachinzi vaitire kuFreedom Square. Mapurisa achiti pakati pedhorobha panga pachizoitwa musangano wemakurukota ezvekunze kwenyika emunyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira Zimbabwe.
Chekutanga zvatiri kuda kuti maelections agadziriswe hasa zvagadzirwa. Saka isu tiri kuti fire handei kuno tinodemonstrata, tinoita mapublic meetings, tinoita marallies, tinoita toi ipapo pacity center paasingadi, tinoita misangano paAfrica Unity Square ipapo pavanoramba, because that is our country too. That is our Africa Unity Square too. That is our city center too. It's not a ZANU-PF city center. And the Chirikuti, we shall never allow discrimination of a black man by a black man. Vamwe vanonzi 1 million men vanomacha town rese isu torambidzwa ipapo tinoti nada kamarada sokira.
Mumwe wevanhu vauya pamusangano uyu vaworship Dumba vabvumirana nedanho ratorwa nemapato anopikisa ari munera.
Hungu ikodzero yevanhu zvachose maererano nebumbiro remutemo kuti vanhu vanofanira kuratidzira nekupurezenta kana kuti kuendesa mapetitions pane zvichemo zvavanenge vainazvo zvichiteererwa. Zviri kuitwa nemapurisa zviri kunze kwemutemo, nyika ino haitongwe nemapurisa asi inotongwa neconstitution. Saka tinoti vanhu ngavairegerodziwe vaitwe zvavanoda. Ende zvakare mapurisa ivavo ari kuita yetingangoti pachirungu selective application of the law. Yekuti wezanu wanoita pamadiro, wanoita mamillion men march kubhindura nguva ine mademonstrations kumasvingo. Kugweru waita pasina anovarambidza asi kanga ya opposition wota hazviite zvichireva kuti apa mapurisa ari kuratidza iwo kuti riri kuita kunge imwe wing yezanu PF iri kushanda kudzvanyirira vana veZimbabwe.
Muzvare Eunice Nyakutsikwa, avo vanga vari pamusangano uyu vati hurumende yezanu PF haifanirwe kuramba ichiregererwa ichityora kodzero dzevanhu.
Ini tinoti udzvinyiriri wezanu PF unofanira kupera. Vanhu vanofanira kubvumidzwa kuita zvavanoda according to the constitution.
Mumwe wevatevedzeri wavamogeni tsvangirai vaelias mudzuri, avo vataura vakamirira vatsvangirai avo vanzi vari kunze kwenyika, vati chinodikanwa ndechekuti ruzhinji rwezimbabwe rutaure nezwi rimwe chete, kwete kusiya vamugabe vachiita madiro ajojina neupenyu hweveruzhinji.
Hatikakundwi nomunhu wani. Munhu waisa mudhuri pakati pedu nesadza ndimugabe nezanu PF. Saka chatisingadiko zvino izanu PF. Zvakwana zvezanu zvava zvevanhu veZimbabwe. Isusu ngatichiziva kuti nezanu we are going to fight, we are going to be in the streets. And I'm begging mugona kuti ungadada here uchiti ndiri mugovernment, munhu achitadza kuwana pay yake, pension achitadza kuwana mari, wobva ipapo woti nditengerero massage chair kana kuti wheelchair yokuti ndichemberere ndifire pabasa. Aiwa, taramba, taramba, taramba. Tatino, zvakwana.
Zvichakadai, mapata anopikisa aya ati ave kuda kuti ZEC ipwanywe. Sarudzo dzofambiswa nesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC richibatsirana nesangano renyika dzose dziri muAfrica reAfrican Union nesangano renyika dzepasi rose reUnited Nations. Sezvo achiti hurumende yava Mugabe ikaregwa ichitungamira sarudzo, zvakafanana nekuenda kutsime nemugomo wakaboka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Munyori mbazi rezvemukati menyika vaMelusi Machia nhasi vaudza nhengo dzeSenate kuti vaitaidza mara havasi muutapwa kunze kwenyika asi kuti vakashayikwa uye mapurisa ari kuferefeta kuti varipi, asi vati havazive kuti nyaya iyi yave papi pari zvino. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeSenate inoona nezvekodzero dzevanhu pamusoro pebasa riri kuitwa nehurumende kudzivirira kuburiswa kwevanhu vachinoitwa nhapwa kune dzimwe nyika kana kuti human trafficking, vamachiya vati vadzamara avo vakapambwa kumba kwavo makore maviri apfuura havasi muutapwa uye mapurisa ari kuferefeta kuti vari kupi.
I think that's what I can say. I wouldn't say it's human trafficking.
Vakashayikwa. Handingati vari muutapwa kunze kwenyika asi kuti vakashayikwa. Uye mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi. Asi handizivi kuti vave papi pari zvino.
Vamachiya vange vabvunzwa kuti havaone here sekuti vadzamara vanogona kunge vakatorwa vakaburitswa kunze kwenyika uko vari muutapwa. Vati sekuziva kwavo mapurisa ari kuferefeta nyaya yekushayikwa kwavo uye anofanira kunge achiudza matare edzimhosva kuti asvika papi kana kuti chii chaawana. Vamachiya vati zvinonetsa kuziva uwandu hwevanhu vari kubuda munyika vachinoitwa nhapwa nekuti zvinoitika muchiwande. Vati kubvira pakabuda nyaya yemadzimai emuno aibatwa senhapwa kuKuwait, pave nevanhu vanodarika mazana maviri vaibatwa senhapwa kuKuwait, Saudi Arabia neAngola vakadzorwa kumusha. Vati nyaya yekubata vanhu senhapwa inotoitwa zviri pamutemo kunyika dzakaita seKuwait uye zvakakosha kuti vanhu vave neruzivo rwakakwana vasati vaenda kunyika idzi. Vati semuenzaniso Kuwait inotopa mavisa anonzi makadama uye kadama kunyika iyi zvinoreva muranda uye zvinoreva kuti ukapiwa visa rakadai unenge wave kuita zvese zvinodiwa natenzi wako.
And the kadamas according to their language is a servant. And if
pamtauro kuKuwait kadama zvinoreva muranda, saka ukapiwa visa rakanzi kadama unotambirwa semuranda uye unozozviona waveko, watorerwa magwaro ako usisina kodzero dzako.
Vati bazi ravo riri kudzidzisa nhengo dzeparamende, vashandi vemizinda yeZimbabwe pasi rese, mapazi edzidzo, zvikoro pamwe neveruzhinji kuti vazive nzira dzinoshandiswa nevanhu vanoburitsa vanhu munyika vachinovaita nhapwa. Dzimwe dzenzira dzinowanzoshandiswa kuvimbisa vanhu mabasa anobhadhara mari yakawanda pamwe nemabhezari ezvikoro zvepamusoro. Pavabvunzwa kuti United Nations isiri kuranga nyika dzakaita seKuwait, vamachiya vati Kuwait inhengo yeUnited Nations uyewo ine mitemo yayo ingave yakanakira nyika iyi asi isina kunakira dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zimbabwe yaisa chikumbiro kuGlobal Fund chemari inosvika mamiriyoni mazana matanhatu nemakumi maviri nemasere emadhora, kana kuti $628 million. Mari iyi yakanangana nekurwisa zvirwere zvakaita seHIV, malaria neTB kubva muna 2018 kusvika muna 2020. Zimbabwe iri pakati penyika shoma dzinopiwa mari yakawanda neGlobal Fund. Nyika idzi dzinosanganisira Nigeria, Tanzania, DRC, Mozambique neIndia. Mari HIV iri kutarisirwa kusimbisa mabasa ekubatsira vanasikana, ngochani uye vanoita zveupfambi. KuTB, Zimbabwe inoti inoda kubatsira kunyanya vana, varuma jeri, vanochera zviwanikwa migodhi nevamwe.
Sachigaro wekomiti inoona nezveTB muchikwata chakanyora chikumbiro cheZimbabwe ichi yeCountry Coordinating Mechanism vaDonald Tobaiwa, vanoti zvakakoshawo kuti nyika isimbaradze zvirongwa zvekuibatsira yoga, kwete kuti ingorarama nekupema kunze kwenyika. Mukuzeya nyaya iyi, tabata sachigaro weZimbabwe Network for Positive Women, amai Martha Tolana, avanoti nemamiriro akaita zvinhu munyika panodiwa mari yakawanda kuti Zimbabwe izadzise zviga zvayo zvekurwisa zvirwere izvi.
Chikumbiro ichi kana chabudirira kuti tipiwe mari iyoyo, zvichabatsira zvakanyanya pakudzivirira uye kurapa HIV, TB nemalaria, nekuti izvozvi ndofunga kuti Zimbabwe yakatsidziranawo zvakaita dzimwe nyika dzepasi rose kuti inoda kuti isvike pazero, kana kuti matagetsi aya anonzi 1999 by pane ya 2020 na 2030 matagetsi iwayo. Saka kuti zvibudirire panotoda mari yakati o, ende tinoziva kuti mamiriro ehupfumi munyika yedu hatingazvikwanisi tisina rubatsiro rwekunze.
Asi imiwo pane zvimwe zvirongwa zvamuri kuita, muri kukwanisa here kuwana mari yamunoda kana kuti zvinenge zvaakutinetsei?
Izvozvi zvaakunyanyounetsa, zvaakunyanyounetsa. Hazvisi nyore kuwana mari zvekuti izvozvi vanhu vanenge vari pakuti vari pamakontrakti ekuti vanotambira mari vari kuita vachishomeka, vanhu vamwe vanenge vachingoshanda pakuzvipira semavolontiya. Saka nenyaya yekungoti chido chekuti dai takwanisa kuti kurire dambudziko reHIV, TB nemalaria.
Vamwewo ndo vari kuti Zimbabwe kuti irambe ichitsvaga mari kunzeuko zvinenge zviri kunetsa, nekuti kune nyika dzakawanda dzine matambudziko, nekudaro yaakufanira kuisa zvirongwa zvekuti inge ichizvibatsirawo. Zvingashanda here izvi?
Zvingashanda, asi chatinoziva ndechekuti haisiri Zimbabwe yega iri ine dambudziko rehupfumi. Ndofunga dambudziko rehupfumi riri pasi rose, riri panyika dzakawanda dzinotoda rubatsiro. Asiwozve zvakare inini ndinodavira kuti kana Zimbabwe inokwanisa, kana ikazvipira inokwanisa kuwedzera pane zvairi kuisa kubva mune hupfumi hwenyika hunobuda munyika muno kuti huende kumaprogramu iwayo.
Sachigaro weZimbabwe Network for Positive Women, amai Martha Tolana, vari parunare muHarare.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vatungamiri vezvematongerwo enyika pamwe nevanopa rubatsiro vakasangana nezuro padare reparamende reAmerica kuti vakurudzire kutorwa kwematanho anodzivirira dambudziko renzara mune mamwe matunhu emuAfrica.
United Nations Security Council iri kuita musangano wechimbi-chimbi nhasi wekuziya kushandiswa kwemuchetura muSyria. Rasiya vanhu vakawanda vafa apo pasi rose riri kushoropodza chiitiko ichi.
Vanhu vanomwe vanonzi vafa mushure mekuputika kwebhambu panze pechitoro chinotengesa kofi muguta guru reSomalia reMogadishu nhasi. Vaona zvichiitika pamwe nevakuru vakuru vanoti motokari yange yakateiwa nezvombo yasiyiwa maune panze pechitoro chichangobva kuvhurwa ichi chiri pedyo nemahofisi emapazi anoona nezvekugadzikana kwemukati menyika nevechidiki nemitambo.
Vakare mara vanoti waro utsva wedzidzo wakaiswa nehurumende haunei nekusimudzira dzidzo yevakare mara. Vakare marawo ava vanoti bazi rezvedzidzo harinawo kumbotora pfungwa dzavo kuti zvii zvavangade kuti zviiswe muwaro utsva uhu. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevakare mara vaMenas Mukuviri vanoti kunyorwa kwegwaro rinobatanidza vana vese kunoita kuti zvinodiwa nevana vakaremara zvisakosheswa munyaya yedzidzo. VaMukuviri vanoti gwaro utsva hwautsananguri kuti varayiridzi vachadzidzisa sei vane urema hwakasiyana-siyana.
Panyaya dzekuti matichers acho chaivo havana education yakanyanya kuti vanotiita sei vanhu vane disability. Tikatarisa in the new curriculum totoona zvokuti pakangonzi inclusive to everyone, but vane physical disability, madf, vari blind, we are not covered. Kai review haina zvakanyanya zvairi kutarisa kuti isusu tichitaswa zvakaita sei.
Amai Miuka Gombera vane mwana akaremara. Amai Gombera vanoti nekuda kwekuti vazhinji vane urema vanotora nguva ndefu pazvikoro, hurumende yaifanirwa kuratidzawo muhwaro utsva uhu kuti vachabatsira nekuendesa vana vakaremara vakuzvikoro pachena sezvo vazhinji vachibva kumhuri dzinoshaya.
Tinini tinototarisira kuti dai vachiti vana vane vakaremara vachivadzidzisa mahara ende zvikoro zvacho zvinenge zvichidhura, saka dzimwe nguva unenge usingakwanisi paunozoda kuti umuendese mwana wacho kuchikoro kuti abatirane nenguva zvinenge anenge asingazobatirane nenguva.
Vachausitsikani avo vakaremara vanoti nguva zhinji hurumende haitereri zvichemo zvavo.
Nyangwe tikataura zvatinenge tichitaura hatina munhu anogona kukonsida kana kutiteerera kuti tiwanzwe zvatinenge tichitaura. Zvinogona kunzikwa asi vazvinzwa vongozviti tichazviita, asi zvava kuzoraswa hatina pundudzo yatinozoona pamberi apo zvichinge zvaitwa kuti zvaitwa.
Nyanzvi munyaya dzekudzidzisa vanhu vanorarama neurema kuZimbabwe Open University vaLincoln Hlatshwayo vashorowo zvikuru hwaro utsva hwedzidzo. VaHlatshwayo vanoti hwaro utsva uhwu kunyange hwaiswa mune mimwe mitauro hausati hwanyorwa nemutauro wemaoko kubatsira vasinganzwi nevasingatauri. VaHlatshwayo vanoti hurumende yaifanirwa kuratidza muhwaro uhwu kuti vane urema hwakasiyana-siyana vanobatsirikana sei mukuwana kodzero yedzidzo.
Haina nyakunyanya kujeka. Yes, pane vara rekuti inclusivity riripo rakanyorwa, rinosanganisirawo kuti tinotora munhu wese kuti abatsirike or abenefite from the new curriculum. But isusu manje vedisability tobva tati kana tavaunganidza vane hurema nevasina nemayouth nemadisadvantage vulnerable groups, then what tinoita sei navo? Ndo pane nyaya yedisability ipapa. Pamamethodologies hapana mamethodology ari atingati ari specific to disability. Hatina kuti maticha anoticha sei, zvinhu zvacho zvese zvingori generalized. Saka ipapo ndo patine dambudziko ne new curriculum ipapo. Tikatarisa masyllabus esakagadzirwa emamwe minority language avepo, asi hatina sign language syllabus. Ipapo tine dambudziko zvakare ipapo kuti taita sei se disability movement.
VaHlatshwayo yavanotiwo Kunyange makore anonzi vana vatange kuchikora anova pakati pemana nemashanu anoratidza kuti waro wakanyorwa pasina pfungwa dzevanomirira vakaremara.
Kubva pakutanga paECDA, right? Tikaita sezvakaita seage chai chai chai. Tiri kunzi vana 4 5 years kupinda pakutanga chikoro. Asi unoona izvo kuti vana vanovurema vamwe vanozotanga kuya kuchikoro vane 10 years or so. Tinoita sei navo kana vadaro? Vazhinji vacho hakusi kutarisira kwavo kuti vave kuchikoro vane 10 years. Maybe vanenge vachiattenda imwe period vachiita vane medical conditions vanofanira kuattendwa too.
Vanomiririra vanhu vakaremara mudare resenate vanyama yavo mashavakure vanoti kushayikwa kwezviga zvakaita segwara remutauro wemaoko ndezvimwe zvinoita kuti zvido zvevakaremara zvisarire shure.
Nyika yanga yasati vane inonzi National Sign Language kana National Sign Language Policy. Saka izvozvo izvi zvachida kuti zvakakurumidzawo kugadziriswa. Hurumende ibatane nemamwe masangano akazvimirira atingati maCSO kana kuti maNGO angabatsira kuti zvinhu zvakadai zvikurumidze kugadziriswa kuitira kuti kuve neNational Sign Language Policy, National Sign Language pachayo inonyatsozikanwa kuti iyi ndiyo National Sign Language yeZimbabwe.
Vamashavakure vanotiwo muhwaro utsva uhwu hapana kujeka kuti vakaremara vachange vachiwana dzidzo sei. Vane hurema vanoti kunyange hazvo pava nenguva vanyorera kuhurumende kuti vasangane negurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora kuti vakurukure zvinyunyuto zvavo, vanoti havasati vapiwa mukana uyu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaDokora sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kukurudzirwa kuti zvirambe zvichitevera zviri kuitika kumusha kuburikidza nekuramba zvichidzidzana nevari kumusha pamwe nekutevera zviri kuitika mungave mune zvematongerwo enyika kana mumabhizimusi. Kurudziro iyi inobva kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Chipo Dendere, avanodzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheGettysburg College chiri mudunhu rePennsylvania muAmerica. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nevari kunze kwenyika, taita hurukuro naDr. Dendere.
Ndinoona sekuti kana muri kureva panyaya dzepolitics, ndinokurudzira vanhu kuti vaverenge news mangwanani ega ega, uchitanga zuva rako nekuverenga news kuziva kuti zvii zviri kuitika kumba. Asiwo kuona kuti nyangwe tiri kuno kunze, kunyanya vanhu vari kuSouth Africa vanokwanisa kuenda kunoregister kuti vavhote, ngavaende vanoregister kuti vavhote. Information registration yatanga kubuda, saka vanhu ngavaone kuti vangagone here kuregister kuvhota. Vanokwanisa kudzokera vachizonoitawo run for office. I think tasvika pastage yayekuti vanhu havafanirwe kungoti mapoliticians akadai kana kuti vakaita sei. Isusu vanhu takufanira kuti tive engaged, tichiparticipata mupolitics yacho chaiyo, kuita mapositions. Nekuti vanhu vanogadzira mutemo kana vasina nhamo dzakafanana nedzako, hapana pavanoita mutemo inosolva nhamo dzako iwewo, because havadzizivi. Saka isusu since tirisi tinoziva nhamo dzedu, tinofanirwa kutoita more than just talk, pakutoda action.
Ko kune vasiriwo mune zvematongerwo enyika, Dr. Dendere, zvii zvamungavakurudzirawo?
Ini ndinoudza vanhu kuti Zimbabwe is a good place yekuita business. Kana usiri kudaita zvematongerwo enyika uri munhuwo ari kufunga kuti ii manje ndiri kungoramba ndichitumira mari kumba kudai ndatangawo kabhizinesi kangu. Tikatarisa vanhu vazhinji varidzi vemabhizinesi iko zvinokumba machinese migrants vari kuuya kumba, ndo vanhu vari kuvhura mabhizinesi avo achibudirira. Saka zvimwe chetezvo, isusu semaZimbabweans tinofanira kuti titsvage pedu patingavhure mabhizinesi. And kwete kungoti uvhure bhizinesi, tikawanda vanhu vakavhura mabhizinesi, tikatanga maassociations edu, tinotokwanisa kupusha policy, tichinje mapolicies anoaffecta trade and investment, titangawo kutaura nyaya dzecorruption, tichipusha even police, even hurumende, because hurumende inoda mainvestments munyika. Handisi kungotaura sean academic, ndiri kutotaurawo semunhu ane mabhizinesi ake maviri muZimbabwe. And kazhinji tinogara tichifunga kuti dai tanga takawanda vanhu vane mabhizinesi edu, tine maassociations edu, zvinhu zvakawanda zvinoitika kumba, zvinhu zvinongoda kuti tiise mavoices edu pamwe chete akawanda, tisuze urumende yedu kuti izvi tinobvuma asi izvi hatibvumi. Asi kana munhu uri one uchingotaura then hazvina impact yakawanda economically. Saka ndizvo zvimwe zvatinogona kuita izvozvozvo.
Kune vamwe vasina hawo zvipo zvemabhizimusi, havana zvipo zvekupinda mune zvematongerwo enyika.
Zvakawanda vanhu zvinhu zvavanogona kuita zvokuti tikangotarisawo zviri kuitwa nemadiaspora ekune dzimwe nyika. Pane malessons akasiyana siyana vanhu atinogona kudzidza. And vanhu vari kudiaspora vanofanira kuita think big. Kuti zvii zvaunogona kuita iwewe zvokuti unotengesa a service, for example, yekuti hazvina basa kuti uripo here kana kuti haupo.
Vanga vari Dr. Chipo Dendere vari parunhare kuGettysburg kuPennsylvania muAmerica neStudio 7.
Studio 7 iri kusvitsa makore gumi nemana ichitepfenyura nemusi wechishanu. Nhasi tiri kuenderera mberi tichinzwa pfungwa dzevateereri veStudio 7. Tonzwa kuti mutereri wekutanga anoti kudii.
Ini ndetwa parasezvanga ndogara muno muHarare ndichigara muri mubudiriro mubudiriro 3. Studio 7 indinoona iri station yakanaka, inotaura chokwadi, inobudisa zvese pachena. Zvimwe zvinovigiridzwa kune mamwe mastudio iye inozvibudisa zvese. Saka indinoona chiro chinhu chakanaka kwatiri. Dai vaibvumira kutoti nyasa kutatikirire yakanaka.
Toenda kumuteereri wechipiri asina kuda kudongwa nezita.
Ndingati isu sevagari vemuZimbabwe tinogamuchira zvakanaka zvikuru kuuya kweStudio 7 nekuti yatipa mukana. Ndakanyanya kutarisa kune mapato anopikisa muZimbabwe awanawo mukana kunge vachiburisa nyaya dzavo mukati mumapepa nhau. Tikatarisa matoro aitwa nhau makore apfuura taiona mapepa nhau mazhinji akarerekera kubato rekutonga reZANU-PF mashoma vanenge vachitora nhau dzakarerekerana kuti dzine chekuita nemabato anopikisa. Saka rapawo mukana kuti tinzwewo zviri kuitwa nevamwe vanoda vane shuviro yekutongo nyika ino. Zvoisanganisirawo zvakare nevazhinji vangachishaya mukana kunge vachitaurawo pane penyuro. Vakuwana mukana tinonzwa nhau dzinobva kumatimu mana enyika. Tinonzwa vazhinji vatisinganzwiwo mapepa nhau atinogara tiverenga mazuva ese vaine voice rekunge tinge tichinzwa kuti vari kuti chiyo chii pamusoro penyika yeZimbabwe.
Zvinofadza kunzwa zvinofungwa nevatsigiri vechirongwa cheStudio 7. Regai tinzwe kuti muteereri wekupedzisira anotiwo kudii.
Studio 7 yakanakira kuti tinokwanisa kunzwawo the other side. Haingave nyika yekuti tinova one-sided pamaviews edu ese. Mukatarisa even situation yamuparliament medu after tava ne the opposition parties. Takwanisa kuvawo nemaarguments ari constructive rather than tikava nepfungwa dzimwe chete dzakarere dzine vanhu vakangorerekera one side munhu akangotaura kuti ngativhare first street tese totobva. But tikavawo ne station yakaita seStudio 7 tinowana maviews akasiyana-siyana zvotipawo yatinotiyo constructive criticism, not just kungova necriticism isina chainovaka.
Vateereri vatumirawo mavhidhiyo avo vachitaura pamusoro pechirongwa chenyu cheStudio 7. Kana muchida kuvaona, endai pawebhusaiti yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOAShona.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kudyidzana kuri kuitwa nevari mudiaspora kana kuti kunze kwenyika neavo vari kumusha.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Masangano ari munera anosimbaradza hondo yavo yekuti ZEC ivandudzwe vachiti iripo ndeye vanhu vanotsigira ZANU-PF.
Hurumende inoudza komiti yeseneti inoona nezvekodzero dzevanhu kuti vaitaidza mara havasi muunhapwa asi kuti munhu akangotsakatika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu Toksia Yamina ndimutungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
So
pakuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 5 ngomabasa 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sengutshabelayo kakhulu ngerali leyo ukuthi ilethe abantu ababhilivha kuma-political parties nama-political ideologies atshiyeneyo bahlangana. Kuyikho okufunwayo yithi zalwayo zeZimbabwe ngoba ukuze sikhiphe umgabo ole meeting phakathi ngalo ukuthi sibe at least the political party A1.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo akumanyano wenera athi azaqhubeka ngemizamo yawo yokubamba ikomishini yezokhetho ngamandla ukuthi iguqule indlela eqhuba ngayo ukhetho.
Xa ungakhangela abalimi begwayi labo sebefuna imali bebenikwe i-first withdrawal $500. So kulabantu abaningi abafuna imali. Uhulumende uthe uzabhadala ama-bonus futhi, so i-cash iyabe idingakala.
Ukusilela kwemali elizweni sokubangele ukuthi amabhanga amaningi ehlise imali umuntu avunyelwa ukuyithatha ngelanga.
Direct from Washington, the voice of America.
Siza kuzwa njalo abalaleli besipha imbono yabo ngomsakazo weStudio 7 njengoba ngolwesihlanu ufikisa iminyaka elichumilane wasungulwayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe aphikisayo akumanyano we-National Electoral Reform Agenda inera athi azaqhubeka ngemizamo yawo yokubamba ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi iguqule indlela eqhuba ngayo ukhetho. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Ukuculwa ingoma zokuziqinisa ebunzimeni uzulwabhekane labo kubangelwa isimo somnotho lobukhokheli bukamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU PF. Bebeze emhlanganweni wokwaziswa impendulo yabeZimbabwe Electoral Commission ZEC kuzikhalazo zabenera abazethulayo kumaviki amabili edluleyo owenzelwe egcekeni leFreedom Square. Umgcinisihlalo ohlangothi lwezemithetho kunera engunobhala jikelele ku-MDCT umnumzana Douglas Monzora uchasisa amanyathelo abasezawathatha ngemva kokwalelwa kwabo ukutshengisela. Ngaphandle kwamabandla ezombusazwe bekulabo enhlangothi ezehlukeneyo zempilo kulumbuthano abagoqela izifundi, omunye wenkokheli yenhlanganiso ebezikhona eyeZimbabwe National Students Union ZINASU bekungumnumzana Alistair Funye.
Mina ngutshabelayo kakhulu ngerali leyo ukuthi ilethe abantu ababhilivha kuma-political parties nama-political ideologies atshiyeneyo bahlangana. Kuyikho okufunwayo yithi zalwayo zeZimbabwe ngoba ukuze sikhiphe umgabo ole meeting phakathi ngalo ukuthi sibe at least the political party A1 estrong ekwazi ukuthi ihambe iyengena kuma-grassroots. Ngoba into kade siyinanzelayo ukuthi ama-political parties ethu amaningi kade ephelele edolobheni. But I just kuyasinika ukuthi umuntu olabantu kozwimi uyabuye ezobamba nomuntu olabantu etsholotsho ebuye ezobamba nomuntu olabantu eHarare.
Osekukhangelelwe ufunyethi yikuba atsho ukuthi kuyini azokwenzela uZulu ngemva kokutshengisela amabandla aphikisayo la.
So ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi kwakhona bakwanise ukubambana, but into esisele ukuthi besinike iway forward yokuthi iZimbabwe abasithembisa yona iZimbabwe enjani. Ngoba umgabe eqeda ipolitiki biro yakhe uzazitshela ukuthi iZimbabwe ayifuna iZimbabwe entsha and ehambe erizonetha nabantu abasemakhaya. So isikhathi lesiya sokuthi bona njengama-political parties abaphume le-clear political agenda and a clear definition yeZimbabwe abayifuna.
Umnumzana Maxwell Mavuna wako Jahana eGokwe ehlala emzini weKambuzuma usole ukwenza ngamapholisa abenyakazela ndawana yonke.
sengikujayele lokho. Bayazama ukusethusela kodwa akubancedi lawo. Ngokuthi dina vele uyasick and tired. Asabasabi sibamelele bona. Bengasilanda vele ikhono oko sizabona sizakuthola sizabona sebefikile ukuthi baye visiti. Kodwa sibamelele thina asilanda bala.
Umavuna obekhona la kumhlangano wokuqala kumaviki amabili edluleyo ulandisa ngokumfuqayo ukuza kule mihlangano.
Ima mfuqo yintando yokuthi zifuna ukubona iZimbabwe vele sithi dina sokulomunye umuntu ukuthi laye umgabi sehambile sesimkhuphile umgabi sesile iway forward echiana le ukuthi kule ZANU PF azisafuni into ze ZANU PF lezi sithi singabuthana sonke so kumbeni kungasinceda ukuthi sidile lomgabi once and for all.
Umnumzana Peter Moyo wase Warren Park ngomunye wabazinikele ukuza kulo mhlangano.
Khathesi vele sesikhathele sesithubheka kakhulu. Akula kudla, akula mali, akula msebenzi. Angazuthi singaphila njani umgabi vele sifuna ukuthi into enenye enziswe endlini yami ukuthi ngifike lapha. Ukuthi sisuse umgabi esikhundleni. Kungene omunye umuntu. Asirandaba ukuthi umbani. Kodwa sifuna ukuthi umgabi asuke esikhundleni. Ngoba usesibulele umgabi.
Abaze ukuzangena lomhlangano owenzelwe eFreedom Square. Bebevele befuna ungena ezitaladeni ngaleso sikhathi bethi ngoba sebediniwe kwenza kwahulumende weZANU PF olobandlululo njengokuqala lapho babefuna ukungena ezitaladeni betshengisela bavinjwe inkokheli yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Ukusilela kwemali elizweni sokubangele ukuthi amabhanga amanengi ehlise imali umuntu angayithatha ngelanga isuka kumadola angaba likhulu yaya kumadola angamachumi amathathu kuphela. Lokhu yinto esichiye abantu abanengi bethukuthele ngoba bengenelisi ukuthatha imali zabo. Ngicho le mali ethunyezelwa abantu isihlobo labangani abaphandle kwelizwe ngamankampani afana le MoneyGram iyake iswelakale emabhanga kwezinye insuku. Imitshina yama-ATM layo ibikwa yomeqa ayisatholakali imali. Sixoxele ncwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Udobo olukhona ngelokuthi akula mali elizweni. I-Reserve Bank izame ukuthi iprinte ama-bond notes kodwa ayabe esilela. Abantu abafuna imali banengi njalo nxa ungakhangela abalimi begwayi labo sebefuna imali bebenikwe i-first withdrawal $500. So kulabantu abaningi abafuna imali. Uhulumende uthe uzabhadala ama-bonus futhi so i-cash iyabe idingakala ngabantu abaningi.
Ukusebenzisa i-rand lakwele South Africa okukhulunywa ngabanengi kanye lebhanga elikhulu lelizwe yinto esingabona isenzakala yini?
Angiboni iZimbabwe ijoyini i-rand monetary union. Khanya njengani abakhokheli baleli lizwe ababoni ukuthi kunganceda njani. Njalo nxa ungakhangela i-rand ukhanya njengani alikho stable kathesi nxa ungakhangela into ezenzakalayo eSouth Africa. So ukuthi iZimbabwe isense i-rand angibone kwenzakala. Kodwa kuza kubanga ukuthi indaba yemali ilokhe ihlupha lapha eZimbabwe ngoba abantu baye befuna ukuthi babe ne-cash, i-cash yangkhona ingatholakali.
Lungalungisiswa njani lolu daba mnumzana Kutshera ngoba abantu abaningi bayakhala bathi lanxa nje ikhona imali belayo naleni lutshana balayo emabhanga kabenelisi ukuyithatha?
Kuvela kudala sike saxwayisa uhulumende ukuthi kumele abe le mithetho engakwanisa ukuthi ihuge abantu abamanye amazwe ukuthi ba-investe lapha eZimbabwe. So ngibona njengani udubo lolo ukuthi sililungise khathesi uzaba nzima. Kodwa uhulumende kumele abe nemithetho lama policies engenza ukuthi abantu abale mali abakwamanye amazwe kumbe abalapha elizweni bakwansi ukuthi basenze izimali zabo bengasabi ukuthi nxa bengafaka imali yabo kuyi-economy izanyamalala. So uhulumende kumele abuye lama esingathi ngama confidence building measures.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zibikwa zithumeza imali efika phose ibhiliyoni elilodwa ngomnyaka. Kodwa iningi lemali le ngeyokuphathisa izihlobo labangane hatshi ukusungula amabhizimusi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Dennis Juru ukuze sizwe ukuthi kungani abahlala phandle kwelizwe bengasungula amabhizimusi ekhaya.
Ye, kuyakufanele ukuthi kuyenzakale, kodwa ngesimo esikuso kathesi ezikhaya eZimbabwe angibona ukuthi kulo muntu engahamba eyokubeka imali yakhe kulizwe elinjengale Zimbabwe, especially masibhekane nama-elections kanje. So siyabe singawazi ukuthi umumo uzoba unjani. So bengaba khona abafuna ukuyoinvesta eZimbabwe, kodwa okwakathesi angibona ukuthi bazohamba anytime soon.
Kuyini okungakubangela ukubana abantu bengahambi ukuthi basungule amabhizimusi?
Inkinga yokuthi abantu abalathemba mase sifika kusikhathi sama-elections, ngoba i-government ilako ukuthi ithathe imali zabantu njengoba yilo msindo omkhulu wokuthi bafunde ama-elections. Njalo bayezama ukuthi babonise ama-voters ukuthi the electorate ukuthi bayakwanisa izinto. So bayagcina sebethatha imali ezingaso zabo bazisebenzise kuyona leyo misebenzi. So umuntu wonke uyawazi ukuthi ngalesi sikhathi yaso sikhathi sokuthi uyoinvesta eZimbabwe. So khathesi abantu angeke bahambe. Njalo indaba yama-bond note leyi yethusela ama-investors. Akula muntu ongahambayo e-investor kulizwe leli le mali eyokuthi ungathengisa izinto zakho awukwanisi ukuzuza imali yangaphandle kwelizwe. Uyabo uthengisa lokhu okuthengisayo ngemali eyisebenzayo eZimbabwe kuphela. So into ehluphayo ukuthi ama-investors ayekhaya ayobeka imali zabo ekhaya ngoba bengasoze bekwanise ukuthi babisele imali zabo back kuma currency anjengerand ama-US dollar.
Umnumzana Dennis Juro isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Ku Live Talk kuhlelo lwe Diaspora Forum namhla sixoxa ngobudlelwano kwezemali phakathi kwabantu abasekhaya lalapho abaphandle kwelizwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ikhansili yezomvikela e-United Nations Security Council ibe lomhlangano wesiphangiphangi namhla obuhlaziya ukusetshenziswa kwezikhali ezilethefu kwele Syria. Abaze emhlanganweni lo bethesa umongameli walelo lizwe umnumzana Bashar al-Assad labangane bakhe bakwele Russia umlando wokusebenzisa lezi zikhali. Abezombusazwe kanye labakumsebenzi wokuphathisa uzulu lapho ehlelwe yingozi bayahlangana edale lephalamende lakwele Melika eCapitol Hill behlaziya indlela zokuvimba ingozi endlala enkulu engehlela izwekazi le-Afrika nxa kungasathathwanga amanyathelo ngokuphangisa. Inyanga kamabasa iyo eyabekwa eceleni ngamazwe omhlaba jikelele ukukhuthaza ukuphathwa kahle kwabaphila lomkhuhlane we-autism ukuze bathole ithuba lokufundisana ngokuphathelane lalo mkhuhlane. Ukuze sizwe okunenge, uMike Wobe we-Studio 7 uxoxele uDokotela Themba Nyoni ongumqeqeshi ekolishini le-National University of Science and Technology koBulawayo, njalo ongumgcinisihlalo wenhlanganiso ebizwa ngokuthi iYonayethu Technologies.
Autism is a problem enkulu kakhulu abantu symptoms about autism. Kukhona ukuthi khona i-society ubuphakathi bawazi anything about i-problem yenaleyo.
Kodwa dokotela, kuyini okumele kwenzeke uze umphakathini aphakamise ulwazi lwabo mayelana ngalesifo?
Umphakathi, like I said earlier, umphakathi awazi ngama-issues wona lawo. So into enkulu yokuqala ukuthi abuye lo lwazi bafundiswe. Yani nxa sebefunde ukuthi bekwazi ukuthi kuyini, kuzaba lula ukuthi bakwazi ukuthi i-problem le isetshenzwa njani, abantu labo basizwe njani.
Umntwana kumele ayenzeni ukuze umzali abone ngani umntwana wakhe uyaphila leso sifo?
I-autism igoqela kakhulu indawo ezintathu. One, i-behavior ku-society. Uthola ukuthi umntwana wakho uyabe ngalama-social skills. Okunye uthola ukuthi khona i-communication, number three, communication. Uyabe elama-problem le speech. Amanye uthola ukuthi khona ule-six, uyabe lokhu esenza into eyi-one okuphela for isikhathi eside. And so maningi ama-symptoms angikhona lapho, it's also a kind. But uyaqalisa ukuwabona at the age of about inxa yoko 24 months usiya phezulu. Uyaqalisa ukubona ama-behaviors anjalo emntwaneni angajayelekanga.
Njengomuntu ololwazi oluthile mayelana lemishina eyama-ICT leyo siza abantwana ababona ngani kunzima ukufunda, ungathi ama-ICT azonikeza abantwana abaphila lesifo se-autism ithuba lokuthi aphile impilo enhle
kakhulu? Ngoba ama-assistive technologies lawa uthola ukuthi khona aqhangile ukunceda ekukhulumeni. Leyo mntwana ole problem yekukhulumeni kulama-tools asetshenziswayo ukunceda injani ukukhuluma. Kulama-tools o-attention ukuthi nxa akwanisi ukuthi enze into ayikhangele ayenze. Kulama-motivation.
Umnumzana Themba Nyoni ufundisa ekolishini le-NUST koBulawayo, njalo ungumgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Yonayethu Technologies. Ubekhuluma ecingweni lo Mike Wobe we-Studio 7. Umsakazo we-Studio 7 ufikisa iminyaka elitshumi lane, 14 years, usunguliwe ngolwesihlanu kuliviki. Silethemba siyazifeza zonke isithembiso esazenzayo sisungula lumsebenzi okulethulela indaba ezimqotho njalo ezingeyamelanga kwelinye icele. Nxa kulokusilelayo sicela lisitshele ngokusithumela iWhatsApp, iWhatsApp audio loba ivideo, i-email kumele lobe emakhasini ethu aweFacebook, ikakhulu ele VOA Ndebele. Wothi silicathekele abanye babathumele imbono yabo ngeStudio 7 kuWhatsApp.
Umsakazo weStudio 7 uyanceda amaZimbabweans amaningi ngesizathu sokuthi yiyo yodwa nje yiwo wodwa umsakazo otshela abantu iqiniso. Kule-ZBC iRadio Zimbabwe eyabe tshela abantu ngokwezanga kuphela, ayikhulumi ngento ezenzakalayo elizweni eziqondileyo.
Ngiyawulalela njalo uStudio 7 sibili uyaceda kakhulu. Njobo nchili ukuthi abantu beZimbabwe they are being abused ngokuthi kabezwa iqiniso, bezwa nje propaganda ezinye zanu. Ikati iStudio 7 sincedile abantu ukuthi bake bezwe ezinye izinto ezijenele.
Studio 7 vele lathi siyazana layo
ngoba kuthi nxa sebethatha indaba so abala bhayizi ukuthi nxa sesikhuluma bayakho ukuphumisa elokuzeni eradio abantu bezwe ijekelele bengakhatshela banga vele iStudio 7 sekuthi banika abantu ama-radio vele abambe iStudio 7 ngoba laphana kuthi AN 909 vele ama-radio abangapha vele ayahluphi ukuthi umuntu abambe iStudio 7 but siyathabela kakhulu lathi njengebandla eliphikisayo vele sithemba layo iStudio 7.
Igama lami uNtando Enkosi Moyo, eJohannesburg ngihlala eKensington. EZimbabwe ngibe eKezi eMatopo. I-Studio 7 mina njenge-news source ingisize kuthini. Siyakwazi ukuthi kwenzakalani around us eSouth Africa, indaba ze-xenophobia zinalezi sizizwa ngayo, ukuthi kwenzakalani ekhaya siyakuzwa lathi noma silapha ekudeni. So it has been really helpful, ibe luncedo kakhulu ezimpilweni zethu ngoba yonke into ebasitshela yona yinto eliqiniso futhi ekuground ezinye izinto esiyabe singazitshelwanga ngama-news sources e-government kumbe awasekhaya. So iStudio 7 iluncedo kakhulu.
Hayi, sesalibonani isizwe sihle. Ibizo ngumuthusi Bashimane Ndlovu, kodwa abaningi ke ngawo loyo msebenzi siyaziwa njengomadlela. Besifuna nje ukunivezela sizwe sihle ukuthi hayi, iStudio 7 yinto ebaluleke kakhulu, yi-media platform esiza kakhulu thina singama-artist ngoba umsebenzi wethu bayakwazi ukuthi bawufikise ebantwini, batshele isizwe, batshele abantu ukuthi manje siyenza lokhu nalokhu. Nathi ke ekukhuleni kwethu nje njengoba namhlanje umadlela lo esekhulekhulile singasho sibabonge sithi khona hayi bayenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngokusiveza ebantwini. Siyafisa ukuthi bangaqhubekela phambili benze umsebenzi omuhle. Kodwa ke thina nathi njengoba kuyiplatform yokuthi nathi siziveze sengiyothatha le opportunity ngizimakethe. Studio 7 ivuma ukuthi kune-caller tune esikhitshwe ngulo mdala umadlela MTN. Mawukwazi ukuthi une sim card ye-MTN uyakwazi ukuyithola ibe i-caller tune kuwe. Unga SMS-a inamba ethi 4909929 uthole ungamnanku samamoyi SMS a 30180. Ngizophinda futhi SMS a this number, this code 4909929. Uyi SMS a 30180. Uthole ikhola tune ye MTN eka ngamnanku samamo wadlavani bani. What's up that? Hayi siyabonga.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngalumsakazo. Sifikisa nje iminyaka engu-14 ngolwesihlanu siqale umsebenzi. Ula kunjalo ukubabukela ekhasini le-VOA Ndebele kuFacebook lakuwebsayithi yevoandebele.com. Lawe ungakhothwa ileli thuba, thumela eyakho imbono ngeStudio 7 kuWhatsApp kumbe kasini letu le Facebook. Kweze midlalo lamhlanje, inhlanganiso ye Pretoria Portland Cement iZimbabwe ithi izaqhubeka isipha usekelo lwemali kumjaho weMatopos 33 mila lobanje kubelo kukhona na phezu kwendlela umncintiswano olonyaka oqhutshwe ngayo ngempelasonto edluleyo. Kubika uJoseph Njanji.
Abaqoqi bomjaho we-PPC Matopos 33 mile abasele bebhula umlilo ngemva kokuba sebechothozwa ngendlela umjaho we-Ultra Marathon oqhutshwe ngawo, njengoba kube labadlali abayithoba munomunye abakhalale ukugijima kumncintiswano we-PPC Matopos 33 mile ngomgqibelo. Lokhu ngemva kokuba abadlali abafika amajumi amathathu lanye belahlwe yimota obekumele ibakhokhele bahlanhlatha beqonda phakathi kwendawo egcinelwa inyamazana eMatopos National Park bona kumele bephume beqonda edolobheni lakobulawayo. Kuthe sekunanzelelekile ukuba sebelahlekile umtshayeli wemota wathwala abadlali abangama-22 wayabachiya phandle kwepark emgwaqweni oqonda kobulawayo, okuyisenzo esidale ukuba abalandeli bomdlalo wokugijima bethi impumela yalo mjaho ibingaseyiwe yeqiniso ngoba abadlali beke bagada imota. Umgcini sidlalo wenhlanganiso yebulawayo Athletics Board okuyiyo eqoqala umncintiswano we-PPC Matopos Ultra Marathon, uManuel Mpofu uthi balibonile iphutha labo njalo bazaqondisa lapho abaphazamise khona.
Uthithi i-root to infection songe lo mntwana lwana uyazi i-root akazuzi ukuba upambanisekele kuyini, but siyabonga ukuthi khona amathesi ajele ukuwina anje iwona lawo vele awinileyo. Xa uthi okunomunye umuntu anje labana abajele ukuwina khathe liza kuthi no lo mfana uthathe i-advantage yokuthi thinasekeza lahle, but ezibhabha anje sesikubonile vele khona uthi it's very important ukuthi imodeli lana elead vehicle anje we have to put abantu bebeyi 2.
Isiphathamandla senkampani yePretoria Portland Cement iPPC ngamafitshane okuyiyoesekela lomncintiswano ngemali, uKelebone Masiyane uthe bazaqhubekela phambili besekela ngemali loba nje kube le ngxaki lonyaka.
Yes, we do appreciate ukuthi for ukuhlangana okukhulu okungaka kuyakwanisa ukuba namaphutha lapha nalapha khona kuyana. I think ngokunye kokunye okungabe kwenzakele, but what we normally do nxa uma sesiqedile i-team ena le responsible ku-organizer siyahlala phansi senze lokho abathi i-postmortem, sibe sesi-reviewa ukuthi laphana kuhambe njani laphana, but next year sibone ngani kuzoba ngcono.
Onqobe kucele labesilisa kumjaho we-33 mile ngulayino Muchena okunguye onqobe njalo nyakenye, ikanti endaweni yesibili bekulo Andrew Chimpitzikayi kuthi endaweni yesithathu bekulo Peter Tumbari. Kucele labesifazane kunqobe uLizi Chokore kuthi uSamkeliso Moyo yena uqede esendaweni yesibili, ikanti yonqobe nyakenye uMonica Kativu uphuthe esendaweni yesithathu. Ekhuluma ngemva komjaho uMoyo uthe yena usebenza gadalala ukuze ayenelise ukwala ilokhu encintisana labasakhulayo. UMoyo uleminyaka engama-33 yokuzalwa njalo uthi uzakwala ilokhu encintisa nxa umzimba wakhe ulokhu usamvumela. Umncintiswano walo nyaka we-PPC Matopos 33 mile ungenwe ngabadlali abedlula 1,200 abaphatheke kumncintiswano egoqela we-33 mile, we-21 kilometers, we-10 kilometers kanye lowe-5 kilometer fun run. Nyakenye kwakulabadlali abafika phose amakhulu ayisithupha abangena kulo mncintiswano. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji.
Ngoma imnandi isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Amabandla ezombusazwe aphikisayo akumanyano wenera athi azaqhubeka ngemizamo yayo yokubamba ikomishini yezokhetho ngamandla ukuthi iguqule indlela eqhuba ngayo ukhetho. Ukusilela kwemali elizweni sokubangele ukuthi amabhanga amaningi ehlise imali umuntu angayithatha ngelanga. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.